Bemba,
Bemba ranga riri pisa mwari pama
Bemba,
mjire.
Rabati siwa chi, budiwa uyu, anwenzi Terence. Bemba, rabati siwa budiwa
Abati siwa
uyu.
kupi kwa si, abati siwa kupi kwa
si. Abati siwa tichiri kwa mtamba.
Mnjiri kwa mtamba.
Tichiri kwa
Amnani
mtamba.
Amnani naro kuno repa.
Andizi, papo funga ze kuno repa za 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 we boy za chiri kundi kungadori tichiri papo. Ndo vatava. Ndo vata dipa, ndo vata indapo chikombo ni chacha na nchirewa chia. Ndo vahasiso.
Shumba you get it. Boy,
back, we rock.
Gang, 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 gang. My booty, wano famba ne mabemba iwe. My booty, wano siya wakuteta iwe. My booty, wano kuchinga wakatemba iwe. My booty, usambo fa wakawadena iwe. Chitofu, wano kutara chitofu chese. Chitofu, wano kutara chitofu chese. Chitofu, wano kutara chitofu chese. Unoshandira mahara, remember ndiri kujumbo ndichichaga lumo, shiganzi ne boys dzangu shumba uya kuno. Ukuona mafia iro, mafia iro, magwani vanokusiya uri muchairo. Boys rekuboteripa domashurukwi, havatombotye kuenda kuchikurupi. Havatombotye idangerous syndicate, vanonyunya kani demeti. Feka yometi, wandisa masini, shina mercury. Tozo pisira kumberi pano vanoti onera patani. Validate pogba, let's forget. Ona ma support ato tiza, saka njimbo ino ikupisha. Mabudi, vano famba ne mabemba iwe. Mabudi, vano siya wakuteta iwe. Mabudi, vano kuchinga wakatemba iwe. Mabudi, usambo fa wakavatena iwe. Chitofu, vano kutara chitofu chese. Chitofu, vano kutara chitofu chese. Chitofu, vano kutara chitofu chese. Chitofu, unoshandira mahara iwe. Kavarangira vano kuwandira uchenjere. Kavamirura vano kuvharira mudendere. Ndiri muround ende ndakachenjera. Iwe uchenjere, chenjera mashurukwe. Havana basa uri mukoma uri kapupi. Havana basa uri weboma unobva kupi. Havana basa unofamba une pfuti. Havana basa munofamba muri chatsofepuka nenguva pfupi pfupi. Chandirangarira saka pfupi pfupi. Dzikamai dzungura pfakupi. Ukareurura wane miruro pfuti pfuti. Mabudi vanofamba nemabemba iwe. Mabudi vanosiya vakuteta iwe. Mabudi vanokuchinga wakatemba iwe. Mabudi usambo fa wakavatena iwe. Chitofu vanokutara chitofu chese. Chitofu vanokutara chitofu chese. Chitofu vanokutara chitofu chese. Chitofu unoshandira mahara iwe.
Nyaya iri kunetsa kuno kuchikorokwaza ndeyekuti hati vanhu vanenge vachitaura kuti kune mabhodhi, kune mabhodhi. Inyaya yekuti vamwe vanouya nemabhemba, vamwe marekeni, vamwe matemo. Kuti iwe ukasvikirwa gomba rako rabudawo kamari ka, vanosvika vachiita sei? Vachikutorera. Uchingobudisa dombo rako vabva vakutorera. Iwe hauna simba rauchagona kuita pamunhu ane chii? Ane bhemba kana kuti ane demo, handiti.